Vachitaura nevatori venhau kuCresta Oasis Hotel, mutungamiriri weTriple C vaNelson Chamisa vati basa rekutsvaga vachamirira bato rapera.
Tambira mazita akabva muvanhu muruzhinji rweZimbabwe kumativi mana enyika, maconstituents ese kumawadi ese. Tine mufaro mukuru kuti tine makandidates akasimba achange achikupidzana neZANUPF kuti tinge tichibudirira musarudzo dziri kuuya ese. Mazita atovapo, vakasarudzwa vatovapo, veruzhinji vari kuziva munharaunda dzakasiyana siyana kuti ndivo vakasarudza. Changosara kuti tizoti finalist ichabuda zvayo painenge yava kuzeki.
Vachamisa vati havangatauri mazita evachamirira bato ravo, vachiti vanozovhiringwa nebato riri kutonga reZANUPF. Vachibvunzwa neStudio 7 kuti danho ravo iri harizounze kupokana here munguva yesarudzo dzaswedera, vachamisa vati havaoni sekudaro.
Changosarira kungo shambazwa kunodikwa. Saka isa hatina zvokuti kune gakava kana kune bopoto ungagumbuka zvazvo mumba here. Ndezveruzhinji, ndezvekutumwa. Ungatsanga kuti hauna kutumwa, kunoita basa. Asi unenge uchida kunoita zvimwe.
Vataura vakamirira sangano range richitungamira urongwa hwekusarudza vamiririri kana kuti Candidates Independent Selection Panel vaPraise Moyo vati vanofunga kuti vakaita basa nemasvo.
Zvakabuda ndezvekuti process yedu yakaonekwa yakachena and tapedza izvozvo takazodzoka tikazokompaila mazita evanhu vanopreferwa nemacitizens. Ndiwo atazosubmita kupati nhasi uyezve neripoti yemakondaktiro ataita process.
Imwe nhengo yedare reNational Assembly vari kubato reZANUPF vaJoseph Chuma vati TCC iri kukundikana kusarudza vachaimiririra, izvo zvoita kuti vapomere bato reZANUPF zvisina maturo.
Tinogara tichida maelections nawo vachibvisa mazita evanhu vavo vari kukwikidza maelections iwavo. Hapana chakamboitika kwavari, havana kuurayiwa, havana kudyiwa, havana kutsakatika. Saka nhasi zvavanozoti vari kuhla kuti vape vanhu mazita evanhu vachamirira zvimwe chireve izvozvo. Izvo zvinongobudira chete pachena kuti iyo TCC yaratidzira kuti haigone kuronga zvinhu zvayo. Vakatadza kuita zvinhu zvavo, havana mastrata apa nawo vari kuhla manje kuti makandidati avo sezvo vakawanda kudai vachavaita sei sisi vasina kuita maprimary elections apa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kudivi reZANUPF vagadzira chirumanzi vatiwo zviri kuitwa neTCC mahumbwe.
Mahumbwe hazvishandi yese. Izvino yakuziva kuti ZANUPF ichamirirwa nani 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 nani. Apa tikutaura mapolitical party ina mastructures, ina president, wakaitwa congress. Vanhu vakati uyu ndowatinoda. Hakuna congress yakatichamisa ndiye president. Iyi ibulldozing pachirungu.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika vatina chemugari vati danho ratorwa neTCC iri danho rakanaka zvikuru, vachiti zvichitariswa kuti vanhu vanombonyikidzwa sei munyika.
Unoona kunge idanho rakanaka tichitarisa mamiriro akaita environment, yatingati environment yepolitics dzemuno. Panewo zvakadai zvinowanza kuitwa mushure mekunge vanhu vatarisawo kuti zviri kuitika in terms of security yemacandidates yavo.
Kunyange dare renomination court riri kugara nemusi wechitatu, mamwe mapata anopikisa akaita SMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora haasati azivisa kuti ndiani achavamirira musarudzo. Bato reZANUPF chete ndiro rapeta urongwa hwaro nekuzivisa kuti ndevapi vachakukwidza vakarimiririra musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.